Vachitaura vasati vatorerwa nharembozha yavo, murongi wemisangano mudunhu vaBlessing Mandava vati hapana mhosva yavapara sezvo vanga vachironga nezvenhamo yenhengo yavo. Vamandava vati vasungwa nemasoja matatu anga akapakatira pfuti pamwe nemapurisa manomwe.
12 members zemanagement zemashonal and west MDC alliance dzatorwa at gunpoint nemasoja anosvika iwo 6 nemapurisa zvakare anosvika 7 papacha house pavo muchinoi. Uko pavanga vari kustrategiza nyaya yekurufu reward 4 member Kembo Kashaika Nizuruno.
Vamandava vati havasati vaudzwa kuti mhosva yavo ndeyei.
Hapana kana charge yambopiwa. Baba tapatangotorwa ndokunokandwa mufenzi. Iko zvino titori pachinoi Central Police Station patangokandwa tese tiripo 12.
Asi mukuru wemapurisa mudunhu reMashonaland and West Inspector Margaret Chitove vati hapana zvavari kuziva nezvekusungwa kwenhengo dzeMDC Alliance. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Chikwachayo vati kuita kwemapurisa kunoratidza kuti vari kutumwa kushungurudza nhengo dzavo. VaChikwachayo vati chinoshamisa ndechekuti nhengo dzebato reZANU-PF dziri kuunganidza vanhu pamisangano uye vari kuita misangano yavo asi mapurisa hapana zvavari kuita.
Bato reZANU-PF bato rapererwa, bato risikasarudziki, bato rinoshandisa chisimba, bato rinoshandisa mapurisa zvisizvo, rinoshandisa makotsi zviso, riri kuda kuendera mberi richiita saizvozvo kushandisa mapazi ehurumende zvisina kunaka kuita zvido zvaro. Tinozviziva vari kuita zvinotyisa. Iwe nguva ino yeCovid vari kuita marali, vari kuita maelections avo, vari kuita zvakawanda, mapati chaiwo chaiwo vari kuita kubato reZANU-PF.
Imwewo nyaya, bato reMDC Alliance rinoti rinochema pamwe chete nevanhu vedunhu reMashonaland East nenyika yose nekufa kwaIshe Nyamukoho vanozivikanwa nezita rekuti Samson Katsande. MDC Alliance inoti Ishe Nyamukoho munhu aida runyararo uye aikurudzira kuti vanhu vazvishandire kwete kugara vachingopema. Munyori wezvematunhu muMDC Alliance Vasiso Zvidzai vati vanoshuvira dzidziso yakasiwa naIshe Nyamukoho yekuenzanisa vanhu kuzvishandira pamwe nekutevedzera mitemo zvavakasiyira nyika yose. Ishe Nyamukoho avakamboita Senate vakashaya nemusi wechina manheru vava nemakore makumi masere nemapfumbamwe. Vasiya mudzimai Dorcas nevana vashanu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.